Nigel Munyati, Executive Director and Founder of the Zimbabwe International Film and Festival Trust. Aiwa, ndikunzwa kufara chaizvo nokuti hapana chinhu chinofadza sekuremekedzwa nevamwe vako mubasa raunenge uchiita. Tunidzwa nevamwe vako vaunoshanda nawo, zvinoratidza kuti vanenge vachionawo zvauri kuita, vachifara nemaitiro auri kuita iwayo.
Chimbotipaiwo nhoroondo yemabasa amuri kuita mumabasa iwaya ezvemitambo, makatanga rini uye pari zvino muri kubata nekambani ipi?
Zimbabwe International Film Festival yakatanga muna 1997. Ndakaitanga inini nemurume anonzi Dan Javits. Saka yakuda kutosvika makore 19, yada kutosvika 20 manje tichingomhanya nayo. Payakatanga yanga iri yekungoratidza mafirimu anobva pasi rose kuti tiunzewo muZimbabwe kuti vanhu vaone zvinenge zvichiitwa nevamwe maererano nefirimu kune dzimwe nyika. Asi nekufamba kwenguva yakazokura kusvika yaane mamwe mabato ekuti tinoita zvekudzidzisa vanoda zvemafirimu. Tinovabatsira kuti vambogadzirawo firimu ravo rekutanga vozoendawo zvavo vega vonoitawo mamwe mabasa. Saka takazotanga mamwe mabato, tine rinonzi Film Forum, ratinounza nyanzvi dzemafirimu dzenyika yese tinovaunza kuZimbabwe kuti vazosanganawo nevanogadzira mafirimu muZimbabwe vachidzidzisana vachipanana ruzivo rwezvekugadzira. Tine yatinoti Outreach to Educate, yatinotora mafirimu edu tichienda nawo kumavaruwa, kumamisha nemahigh density areas tichinoratidza mafirimu kuitirawo kuti vanhu vari mumaruwa nevari mumamisha nevari mumahigh density umu vawanewo mukana wokuona mafirimu avasingawanzowana. Ende kana tichiita izvozvo tinoita nemaworkshops atinodzidzisa vanhu zvimwe zvinhu zvemaitirwo emafirimu, nokuti unogona kunge paine vamwe mwanawo mukomana musikana vadiki vanenge vaine chido chekugadzira kupinda mubasa remafirimu kasi asingazive kuti zvinoitwa sei. Saka tikazenge taita maworkshop edu atinoita aya, mumwe unotozoona akutoenda pamberi nebasa remafirimu otozopedzera akugadzirawo mafirimu ake.
Mungati zvimhingamupinyi zvipi zvamuri kusangana nazvo imi sevanhu vanoita zvemitambo munyika?
Indastri yedu yemafirimu yekushaya mari. Hapana munhu ari kudawo kuimbovisawo mari yekubatsira vanogadzira mafirimu avo, zvekuti vanhu vazhinji vanenge vachitozembera vanhu vanobva kunze kwenyika vanonzi madhona kuti vamboisawo mari, asi iye mari yachona yave shoma kuenda ichiita shoma mari iri kuiswa nemadhona. Unfortunately hurumende yedu yanga isiri kuisa mari inooneka mune zvemafirimu izvi, zvekuti tinovimbawo kuti vachazonzwisisa kuti mafirimu aya akakosha kunyika yedu maererano nehunhu nemagarwe anyu, asi anobatsirazve pakuita kuti pave nemabasa ezvekugadzira mafirimu. Mabasa aya anogona kunge aripo kune vanhu vanogadzira mafirimu acho, avo vanoitawo kunonzi kuekta mumafirimu acho, vese vava vanenge vachiwana mabasa. Saka chinhu chikuru chaizvo chinofanirwa kunge chitarisiswa kuti sera yemafirimu ingabatsirwe sei nemari.
Ko iwo magungano akadai senama akakosha sei kune vanoita zvemitambo munyika?
Nama ane basa guru chaizvo raanoita. Chekutanga chekungoti vanhu vese vakwanise kuona munguva shoma zvitiri kuitika munyika maererano nezvemitambo nemumhanzi zvemafirimu zvekuitawo maplay zvimwe zvese zvemabhuku zvekunyora. Zvese izvozvo zvinhu zvakakosha, asi vanhu kazhinji havanyatsoona kuti chii chiri kunyatsoitika. Saka pakaita gungano rinenge manama rinodaidza vanhu vese vemuZimbabwe vanobva kwese muZimbabwe kuti vauye vachizokomekedzwawo mune zvavanenge vakagona vachipiwa mubayiro, zvinoita kuti vanhu vaone kuti pane zviri kuitika mune zvemaarts. Asi zvazvinobatsirawo futi zvinoita kuti avo vamwe vaya vanga vasati vatanga vangachiri kufunga kuti vangaite sei neupenyu hwavo, pane mumwe achatoonawo kuti maybe ndikaita izvozvi izvi zvemumhanzi zvemafirimu zvekuekta kana zvekunyora ndinokwanisawo kuwana upenyu hwangu hunenge huchitondikwanira. Saka akakosha pakungoti vanhu kazhinji kachona vanenge vasiri kuziva vazhinji vachange vaakuzoziva asi zvichibatsirawo futi nekuti ndiko kupembera vanhu vachionawo vachiitwa inonzi muchirungu yeentertain nekunge vachionawo zviri kuitika munyika mavo vachifarirawo kuratidza kuti uyu munhu wangu wandinofarira ainofarirwa nevanhu vakawanda mwanti zvinge achitionawo kuti firimu rangu randaida kuita rei dai ndakaitawo pamwe ndiripo pane vamwe vari kuwana mubai saka tinoakudza chaizvo maawards enhama
vanenge vachida kuziya mabasa amuri kuita vanowana sangano renyu kupi
isusu tinowanikwa muHarare kunzvimbo inonzi Kensington number 2 Canterbury Road vanokwanisa kutibatawo zvakare paintaneti newebsite yedu inoti www.zift.org ndinodzokerera www.zift.org vanokwanisa kutiwanawo futi pafacebook nepatwitter pafacebook inenge ichingonzi Zimbabwe International Film Festival patwitter inonzi zifttweet ZIFF tweet kuti vanhu vanobatika chaizvozvo kuti kana paine vane chido vanokwanisa kutibatana nguva yedu.